vanhu vanga vachidarika mazana matatu vanotengesera mumigwagwa yemuHarare nhasi varatidzira pakati pedhorobha vachita havasi kuzobvuma kubviswa mumigwagwa mavanoshandira kana hurumende isati yavapa nzvimbo dzekushandira dzakanaka. Varatidziri ava vatangira kuratidzira pakatarisana nepamahofisi ekanzuru panarizende ndokupinda muna Nelson Mandela vakananga kuparamende apo pavazomiswa nemapurisa panosangana Nelson Mandela naJulius Nyerere kwenguva inokwana awa imwe chete. Mapurisa achiramba kuti varatidziri ava vaendese gwaro ravo renyunyuto kuparamende. Mapurisa ari pakati pekurambidza varatidziri ava kuenderera mberi. Mumwe wevanga vachitungamira varatidziri ava vajustice Munai vanove munyori mubhodhi werimwe remasangano anga achiratidzira aya renational vendors union of zimbabwe kana kuti NAVUZ vaudza varatidziri ava kuti sevanhu vanotengesera mumigwagwa havasi kuzofa vakabvuma kubviswa mumigwagwa musi wechishanu uyo vakatarwa nehurumende kuti vange vabva mumigwagwa.
Benda nekuya nehuwando hwenyu handisika pane decision yataricha nevakuru vesecurity handiti kuti tienderere mberi. Imimi tinoziva kuti moda kuenda izvozvi kundotengesa handiti ndosaka takaita 1 hour because hatupedza nguva yemabhenda. Benda ari kutsvaga mari, ari kuitsvaga nhasi Wednesday handiti, ari kuitsvaga Thursday, Friday anenge achiitsvaga.
Zvataurwa navamunai zvatsinhirwawo nemutungamiriri weNAVUZ vaSamuel Wadzai.
Haigoni kuprofita nokubvisa mavhenda panzvimbo dzavari kushandira izvezvi vasati vagadzirisa mamwe mavending sites manual. Number 2 for a long time pane kricha inonzi space baron iri kurarama muvending. Vanotorera mavhenda mari zuva nezuva. Tinovaziva vamwe vari paCleveland House apo vari kuita ma1000 pazuva. Koimimi segovernment kana muchida kuti mavhenda aende kumavending site amakadesignate aya, ko madii matanga mabhisani yani yadziri kuba mari? Number 3 nyaya yekuidentifya mavending site haisi nyaya inogona kuitwa natown clerk kana kuitwa nameya kana kuitwa navatombo rega pasina mavhenda. Muchirungu tinoti nothing for vendor without the vendor. Masaisa atoda kumaziva, toda kuzova kuti ari profitable here kana kuti hasi profitable. Haugoni kundiendesa kumuziyamu handiti wekupeka kuti maclients angu anouya ikoko, ndoda kutengesa pari profitable. Ngatibatsirane kuidentify maplaces iwayo. Sandiri kukurudzi petition yedu basically iri kukurudzira government kuti let's begin the process of dialogue panyaya yemavhenda. We want kutaurirana. Nyaya iyi haigoni kugadziriswa neumpimpindoka, haigoni kugadziriswa nokuda nemapurisa kana masoja kuti atyise mavhenda. Nokuti kutya chaiko kunotyisa. Zvakafanana nokuti izvezvi ukandibvisa mustrip mwana wangu anesu pandinosvika kumba naitasiraudetimauya nemadhigisi ndirikuita profit ye1 rand, ukandibvisa ndaundosangana naye ndisina majigisi ake. Zvakafanana nokuti sababa ndafa, so handidi kufa pamberi pemwana wangu, ndinofira mustrip.
Mumwe wevanga vachiratidzira ava uye vari nhengo yemdct inomirira Bulawayo East muparamende Muzvare Tabhita Kumalo vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vari kutengesa mumigwagwa vawane mabasa, zvinozoita kuti vanotengesera mumigwagwa ava vabude mumigwagwa mavari kutengesera.
Tiri kuti isusu hurumende yezanupepo pakaenda kuelection 2013 yakakudzwa zvizvarwa zvemuzimbabwe kuti vakavhotegwa vachatipa mabasa 2.2 million nanhasi hakuna kana 1. Saka mugari wezimbabwe aonika atambura akati pandoziya parodhi akutengesa chi muriwo kuti vana vadye vaende kuchikoro. Saka zvanu kana ichida kuti zvikaitike izvi ngavabvure makambani 6 million vanhu vaende kubasa.
Varatidziri ava vazobvumirana nemapurisa ayo anga akatakura zvombo kuti gwaro renyunyuto ravanga vainaro riendeswe kuparamende nevanhu vana chete uye kuti vamwe vese vasare vakamira panosangana Nelson Mandela naJulius Nyerere pavasara vachiimba zvakaomarara. Vachisa gwaro iri kuparamende avo vanga vachisanganisira vamunai vava kudzoka kuparamende, varatidziri ava vafamba zvechisimba vave kuenda kuparamende pavazosangana nevamwe vavo vakabvumirana nemapurisa kuti vaparare sezvo gwaro ravo ranga ratambirwa nevakafanobata chigaro chemunyori weparamende amai Nomasonto Sunga. Kuratidzira kwaitwa nevanhu ava nhasi kunouyawo apo dare repamusoro ranga rabvumidza vanhu ava kuratidzira mushure mekunge mapurisa ange aramba nezuro kuti vaenderere mberi nekuratidzira nyangwe zvazvo mapurisa akambenge abvuma. Zvichakadai, sangano reZimbabwean Formal Sector Organization kana kuti ZISO rasvitsawo gwaro renyunyuto kugurukota rinoona nezvematunhu vaIgnatius Chombo. Sangano reZISO riri kuda kuti hurumende isiyane neurongwa hwayo hwokuda kudzinga vanotengesera mumigwagwa uye kuti igare pasi nevemasangano anomirira vanhu vese ava kuti vawirirane nzira dzokuti nyaya iyi yogadziriswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.